Izu zvabuda mudare reHigh Court muBulawayo nhasi pakunzwikwa kwechikumbiro chechimbi-chimbi chakakwidzwa kudare navaCharles Thomas chekuti hurumende imise urongwa hwainahwo hwekuda kuviga patsva vanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi. VaThomas vakadoma mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, kurukotare zvemukati menyika vakazembe-kazembe uye National Peace and Reconciliation Commission nemukuru wayo vaSelonare. Mutungamiri wemubatanidzwa wemasangano akazvimirira ega weMatabeleland Collective, amai Jenny Williams, varimowo munyaya iyi vakazvimirira pachavo vega sezvo mubatanidzwa wavo uriwo wakavamba chirongwa chekutaura nemutungamiri wenyika kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe. Gweta rehurumende muzvare Rejoice Hove vati dare harifanirwe kutambira chikumbiro ichi nekuti hurumende haina kumbotaura kuti ine urongwa hwekuda kuviga vanhu patsva. Vati vaThomas vakakurumidza kumedza kusenga vachada vakamhanyira kukwira kudare nenzira isingakodzeri. Asi gweta ravaThomas avo vari kumiriravo sangano reIbech Liga Zulu Trust munyaya imwe cheteyo vanqovani Stole vati chikumbiro chavo chakabva pamashoko akaburiswa mune rimwe bepanhau rehurumende reSunday News ekuti hurumende yaive neurongwa hwekutanga kuviga patsva vanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi. VaStole vati kuita izvi pasina uharo hwakajeka hunoitwa mushure mekunzwa kunewe ruzhinji kunenge kuri kutyora mitemo yenyika kusanganisira chikamu chemutemo weInquest Act. Mutongi wedare Justice Martin Makonese vabvunza vaStole kuti vakamboedzawo here kutaura neveboka reNPRC vasati vauya kudare vachiti nyaya yegukura hundi nyaya inobata-bata vanhu vakawanda zvekuti inofanirwa kugadziriswa nenzira dzakanaka kuitira kuti nyika ive nerunyararo rwechokwadi. VaStole vabvumirana nemaonero aya asi vati vakaona zvakakodzera kuunza chikumbiro chechimbi-chimbi kudare sezvo vaityira kuti hurumende ingangoita zano ndega panyaya iyi. Stole vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti hurumende haifanirwe kuve iri iyo inotungamira panyaya yekuvigwa patsva kwevanhu vakaurayiwa pagukura hundi.
Isusu tiri kuchema-chema kuti hurumende haifaniri kubvumirwa kuti exhume mabodies egukura hundi sezvo maapplicants ari kuti no, nzvimbo iyi icrime scene. Saka kune vanhu kugovernment vari kubata-batika ipapapo. Saka vanhu vanofanira kuita izvozvo vanofanira kunge vari vanhu vane ruzivo so that evidence iriite sei ichengetedze zvakanaka.
Rimwe remagweta ange akamirira boka reNPRC vamaclain Mahaso vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero egweta rehurumende panyaya iyi ekuti vaThomas nevamwe vavo havana kumboedza dzimwe nzira dzekuti nyaya yavo igadziriswe vasati vakwira kudare.
Pamaonero edu tiri kuona kuti vakakurumidza kuuya kumberi kwedare vasati vauya kukomisheni. Section 252 of the Constitution, paragraphs A, F and I zvinoprovida idzo kuti vanofanira kutanga vauya pamberi pekomisheni nezvichemo zvavo zvenyaya dzakadai vasati vauya kukoti. Saka ndo patava tine nyaya yavo huru yekupikisana navo ipapo.
Amai Williams vatiwo shuviro yavo ndeyekuti dare rerasa chikumbiro chechimbi-chimbi ichi vachiti zvose zviri kuitwa nesangano ravo pakuedza kugadzirisa nyaya yegukura hundi vari kuzviita vachishanda nevamwe vanhu vakasiyana-siyana kusanganisira madzishe. Justice Makonese vati vachapa mutongo wavo pazuva ravasina kudoma. Pane vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vakaurayiwa panguva yegukura hundi pakati pemakore a1983 na1987 mumatunhu eMatabeleland neMidlands nechikwata chemauto chainzi 5th Brigade icho chaitungamirwa naMushakabvu Parents Shiri. VaMunangagwa vaive gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika panguva iyi ukuwo Mushakabvu Robert Mugabe vari mutungamiri wehurumende. Nyaya yegukura hundi inogara ichimutsa mutauro munyika nekuti vamwe vanoiona seine chekuita nekurwisana kwemarudzi. Vamwe vanoti hurumende inofanirwa kuburisa pachena zvakaitika panguva iyi yokumbira ruregerero uye vakauraya vanhu ava votongwa kuitira kuti munyika muve nerunyararo rwechokwadi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.